Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wemuvhuro, nyamavhuvhu 21, 2017. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvakaitiwa izvazvi reve kuti zviri pamutemo, zvinhu zvakaitiwa nokungokoshesa zvematongerwo enyika. Zvinoreva kuti izvo vakatarira Bill 1 yatinoti Section 72 yeDiplomatic Immunities Act yomuSouth Africa.
Mamwe magweta anoti amai Grace Mugabe vanogona kuendeswa kumatare emuZimbabwe nemusikana wavanonzi vakarova kuSouth Africa kunyange paine zvimhingamupinyi zvakawanda.
Saka ndingati pari zvino kufamba kwendege pakati peZimbabwe neSouth Africa kwavapo kwatingati one limited scale asazvaperechesa.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo vanoti kunetsana pakati peAir Zimbabwe neSouth African Airways hakusati kwanyatsopera. Chirongwa cheHarare Agricultural Show chotanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti amai Grace Mugabe vanogona kuendeswa kumatare edzimhosva muZimbabwe nemusikana wavanonzi vakarova kuSouth Africa Gabriela Angels zvichitevera kupiwa kwavakaitwa nehurumende yeSouth Africa ruremekedzo rwokuvemunyari kana akakosha kana kuti diplomatic immunity kuitira kuti vasamiswa pamberi pedare. Amai Mugabe vakadzokera kuZimbabwe nezuro pamwe chete nemurume wavo vaRobert Mugabe avanonzi vakasiyira musangano weSADC Summit panzira. Danho rekubvumidza amai Mugabe kubuda muSouth Africa iri riri kushorwa zvakanyanya nemapoka akasiyana-siyana kusanganisirawo sangano guru rinomirira vashandi muSouth Africa reCongress of South African Trade Unions kana kuti COSATU iro raburitsa mashoko ekuti rinosvoropodza zvikuru danho rehurumende iri richiite kuita kwakadai kuzvidza utongi hunotevera mutemo. Bato guru rinopikisawo muSouth Africa reDA raburitsawo mashoko ekuti richada kuti dare reparamende riferefete danho rehurumende rekubvumidza amai Mugabe kubuda munyika iyi vasina kutongwa. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vanoti magweta amuzvare Angels anogonawo zvakare kuenda kudare repamusoro muSouth Africa kuti ritarisise danho rehurumende iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chokutanga ndechokuti vateereri vanofanira kuziva kuti zvakaitiwa izvazvi reve kuti zviri pamutemo, zvinhu zvakaitiwa nokungokoshesa zvematongerwo enyika zvikuru zvakataugwa navangoyana Mashavave, Minister of International Relations in South Africa, ndozvokuti tapa diplomatic immunity kana kuti mvumo yekuti vabude muSouth Africa. Chatatarisa chatakoshesa ndecho ukama huri pakati peZimbabwe neSouth Africa. Saka zvinoreva kuti izvo vakatarira Bill 1 yatinoti Section 72 yeDiplomatic Immunities Act yomuSouth Africa. Mitemo yana Vienna Convention ndosaka isina mbodotaugwa nezvayo, yakanyatsojeka inotaura kuti havafaniri kupiwa kuregererwa kwavakaitiwa.
Saka muri kureva here kuti pachine mukana wekuti magweta emusikana uyu anogona kuenda zvakare kumatare edzimhosva amai Mugabe vachitongwa?
Ehe, vanogona kutongwa. Pane zhira mbiri dzavanogona kutongwa nadzo. Chokutanga chichiva icho yatinoti criminal investigation, inenge ichinguva yekuti vakapara mhosva yavanofanira kupinda mujera. Saka iyo kana kuti gwaro iroro rinogona kutogwa neyatinoti private prosecution. Kune imwe mhando futi inoi civil proceedings pamutemo inogonawo kuva inotevedzegwa yokuti fanenge poda kurihwa iye Gabriela wacho akarohwa. Pakurihwa apa unenge ava kuindawo kumataredzi mosva anoi macivil courts.
Asi iye nyakushungurudzwa anogona here kukwira kumataredzi mosva muZimbabwe?
Aizvo hazvipi zvakaitika kana muchitoona iyo vachihla kuti vatongwe muSouth Africa. MuZimbabwe totoziva kuti haina nzira mbiri. Kana ikatongwa muZimbabwe zvinenge zvichireva kuti yava kukoshesa zvinhu zvatatitaura zviya zvamatongerwo enyika. Zimbabwe inotozikamwa zvikuru nematongero ainoita nyaya.
Vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Gabriel Shumba, vari parunare muPretoria, South Africa, neStudio 7. Hondo inotyisa yakanga yamuka pakati pekambani yeAir Zimbabwe neSouth African Airways inonzi haisati yanyatsopera zvepakuti kufamba kwedzindege pakati penyika mbiri idzi kukanganisike. Kunetsana uku kwakatanga nemusi wechishanu zvakapa kuti ndege dzimbotadza kubhururuka zvichikonzerwa nenyaya yemamwe magwaro anonzi ainge asina kumira zvakanaka. Vanhu vazhinji vari kukanganiswa zvikuru mafambiro avo pakati penyika mbiri idzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo.
Zvakaitika ndezvokutizo vekuSouth Africa vakagraunda kana kuti vakakonzeredza kuti ndege yedu isasimuke kubva kuSouth Africa nomusi weFriday manheru, vachiti ivo ndege yedu yanga isina mapepa anonzi Foreign Operators License. Mapepa iwayo ndaanotaura kuti panyika dzinenge dzichifambidzana nendege panofanira kunge pane malicense iwaya anobviswa neyatinoti authority yenyika iyoyo yokubvumidza kuti nyika dzenyu dzifambidzane. Saka zvavakanga vaita zvanga zviri pamutemo, asi havana kunge vataurawo kuti vatizivise. Asi vachiitawo izvozvo futi idzowo ndege dzavo dzinouyawo kuZimbabwe dzanga dzisinawo iwayo malicense dzakafanana naidzodzo. Zvakare ivo ndo vanotova nendege dzakawanda dzinouya kuno dzisina malicense iwayo, isu tinongova nendege shoma dzinoenda kuSouth Africa kuda mbiri kana nhatu pazuva. Saka takabva tachiti zvavazvitangisa ivowo vasinawo mapepa acho nesuwo tava kumisawo dzavo. Saka dzikabva dzamira unoti mapepa adzo dzanga dzisina. Saka zvatazoita ndezvokuti vakazoaplaya kuti vawane mapepa iwayo. Saka dzavakaaplayera mapepa iwayo kwatiri tadzisunungurawo dzaenda, asi dzimwe dzavo mapepa acho hatati tapedzerana nawo. Ivowo havasati vapedzawo kupa mapepa kune dzedu. Pavanopedzawo mapepa avo kuvachipavo dzedu, nedzavo dzinenge dzichiperawo mapepa dzobva dzama. Ndo andoti malicense ndo mapepa acho andiri kutaura. Saka ndingati pari zvino kufamba kwendege pakati peZimbabwe neSouth Africa kwavapo kwatingati one limited scale, asi hazvaperesesa.
Saka panenge pachida mari yekuti ndege iwane residency?
Hapana nemari yakawanda inodiwa, inobhadharwa pagore apa I think it's just about $3,000. Pakangoita lapse, asi izvi zvinodhura, just $3,000 per annum. Isina unoshaya, but nokuti hachisiri chinhu zvokuti kuda chinonzi chinenge chinzi ndege dzakaipa kana kuti pane zvimwe zvakanganiswa nesecurity. But zvinongoitikana pamaorganizations ese panotsvagwa tumwe tumitemo nomamwe maitiro anenge achingokonzera kuti maassociation acho awane chinovararamisa chete. Sezvamunoita kana muchinoroora kunongonzi manongona nzeve mari yomuromo yechapati chikuru kuroora. Ndokunenge kuchingova chiri chinhu chikuru.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Harare Residence Trust rinove rimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare rinoti vamwe vanhu vekutainwald South havasi kufara nenyaya yekutengeserwa kwakaitwa vamwe vemabhizimusi nzvimbo yainge yakatarwa kuti iva kwezvikoro. vagari ava vanoti kanzura wavo vaGirisoti Mandere nemumiriri wavo muparamende amai Betty Kaseke nevamwe vashandi veguta reHarare ndo vamwe vamwe vakabatsira kutengeswa kwenzvimbo iyi vachiita zveuori. VaPrecious Shumba avanotungamira Harare Residence Trust vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti chavanoda itsananguro yakakwana inobva kuna vaMandere.
Isu hatinyanyi utambudziki nezvakawanda. Chatinoda ndechekuti kansera atsanangure matorerwe akaitwa nzvimbo iyi uye kuti iye ari kuitei kuti nzvimbo idzoke kuvagari, nekuti vagari vari kuchema kuti vana vavo vari kushayiwa nzvimbo yekuenda kuchikoro, vachienda kunana Wesley, vachienda kunana Warren Park, vachienda kunana Dziva Rasekwa, vachienda kunana Kuwadzana. Ivo vaine nzvimbo ine space yakasiyiwa ichinzi apa ndopachazoita zvezvikoro. Zvino iyo kansela vangagutsikani here kuti vari kumirira vagari kana nzvimbo yavo yedzidzo yevagari iri kutorwa nevanhu vanozivikanwa kusanganisira naMP wenzvimbo? Kansela varipo, kansela vatauri nyaya iyi sei?
VaPrecious Shumba ndo mukuru wesangano reHarare Residence Trust vanga vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Tanonoka abatawo kanzura weWard 45 kukuwadzana Phase 3 vaGirisoti Mandere avati zviri kutaurwa navaShumba ndezvemugotsi Matsuro.
Ndinini sakansera wenzvimbo, ndiri kuti nyaya iyoyo haina chokwadi mukati mayo. Hakuna land yateka pavanhu marend barons zeasei. Kansero kana ichipa land inokonsauta anonzi maabatri neighbors according to the planning act, vanotokonsauta maabatri neighbors. If they are to follow maprocess ekansel, zvinhu zviri kutaurwa izvozvo handi zvechokwadi.
Nzvimbo iyi yainzi panofanira kuvakwa zvikoro yakazorasika sei ikapedzisira yava mumaoko emaland barons ari kutaurwa?
Nzvimbo yakaitika iri kutenwa South Yandroziva to the best of my knowledge yanga iri earmarked for a school, yakaswaipwa vakaswaipa land paivakwa chikoro nepaivakwa maflat. Nzvimbo idzi dzakangochinjana. Chikoro chai chakatovakwa panonzi pamadha tachi, and then pakavakwa madha tachi pambari supposed kunge pari maflat. Saka nzvimbo yanga ine chikoro iri kungovakwa maflat. Saka pana zvokuti takaasista marend barons.
Vanopa mvumo yekuti apa pavakwe chikoro, apa paitwe mabhizinesi, apa paitwe chakati, ndivanani? Handiti ndimi muri mukanzuro dzacho dzinofanira kutonga nyaya dzakaita sedzidzi.
Ya, kana zvinhu zvichinjwa kana pakuchinjwa land use from the initial purpose yakaplaniwa land, proof of physical planning, hazvichinjwe kukanzuro kumachembers kwedisi.
Avanga vari vaGirisoti Mandere vanomirira Ward 45 kuwadzana Phase 3 mukanzuru vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Zviratidzwa zveHarare Agricultural Show zvatanga muHarare nhasi. Vanoronga show iyi veZimbabwe Agricultural Society vachiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka kunyange hazvo varimi vehuku nezviuta vasina kubvumizwa kuratidzira gore rino nekuda kwechirwere cheavian flu icho chakabata huku dzakawanda pane rimwe purazi riri pedyo neHarare. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vauza Studio 7 kuti pane vamwe varimi vezvipfuyo vasina kufara nekushayiswa mukana pashow yegore rino, asi vati danho rakatorwa rakanaka chose kudzivirira kupararira kwechirwere cheavian flu.
Saka danho rakatorwa riri rekuti iro huku dzisange dzichifamba idanho rakanaka zvikuru. Ratotokurudzira kuti aiwa hurumende yakagona nekudaro, nokuti tozova kuti pazviri papo ndopazvichaperera, hazvichaparari nenyika ende hazvichabatibati zvakawanda. Saka varimi vehuku vanenge vakuzoita huku zvichibva ipapo zvachena, tinenge takona kuti tiita bhizinesi rakanaka.
Vati shuwa yegore rino ishuwa yaitwa zvichitevera mwaka wakanaka, uye makambani abuda neuwandu hwawo kuzoratidzira, uye vanofungawo kuti varimi vachakwanisa kutenga zvekushandisa kana vachinge vabhadharwa mushure mekutengesa zvirimwa zvavo. Vatiwo zvinofadza kuti nhasi chaiko vaona kuti vamwe varimi vave kutogadzirira mwaka unotevera.
tukona sisi kuti mwarimi watu tanga kumanya manya kutotaka zvinhu zvekushandisa mumunda zviri zvinhu zvisati zvaitika mamwe makore ese zvekuti tiri kunzwa kufara
mumwe mudzimai ati anonzi amai mandaza avo vange vachiratidza nekutengesa miriwo nezvimwe zvirimwa kekutanga paHarare Agricultural Show vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kunge vari pachiitiko ichi
tagara tine farmers market muno mushoground saka tinoda kuti vanhu vatoziva kuti chii kana vachida zvinhu zviri fresh vanoenda kufarmers market saka tiri kutotengesa brand redu
Mumwe mushandi wepapurazi retaguta kuchinoi uyo aramba kutaura zita rake ati vanotarisira kutora mibairo yakawanda muzvikamu zvezvipfuyo nechibage sezvo vakaita gore rapfuura
aiwa chibage takaita hedu inonzi bambazi tikainongota takazvambura kunonzi kurovesa ya kana kuina vanotiziya vanozotsanangura kuti ashu izvi takarima zvino zvekusvika pakunge tichazadzadura
Vanoronga show iyi vanotiwo pachange paine bairo yakawanda inosanganisira matarakita nemari uye vanotarisira vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru nemakumi mashanu kupinda muzviratidzwa izvi zvinopera nemugovera mutauri wezas Roberta Katunga atiwo kunze kwezvekurima gore rino makambani ezvicherwa ari kuratidzirawo paHarare Agricultural Show
tine maexhibitors katarisa pane dzinonzi mining village tine mamajor mining companies ari exhibita ipapo Unki Mine, Zimplats, Mimosa, ZCDC and Fidelity Printers ne Chamber of Mines ne mamwe masuppliers mu mining value chain.
Parikiitwawo misangano yakawanda yevemabhizimisi mabhanga nenyanzvi dzekurima yakanangana nekusimudzira mabasa ekurima munyika Harare Agricultural Show ndiro gungano guru revarimi nemakambani munyika uye varimi vanobva kumatunhu ese kuzoratidzira ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
Makateerera kune penyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muguta riri kumahombo kombe kwegungwa reMarseille kuFrance ari kuedza kuona kuti motokari yachairwa ichipinda pachiteshi chemabhazi yakauraya mumwe mudzimai yachairwa maune here kana kuti kwete. Vari muhurumende vanoti mutyairi wemotokari iyi uyo ane makore makumi matatu nemashanu ekuberekwa achibva kuGrenoble uyo asina kutaurwa nezita anga achirapwa dambudziko repfungwa. Vamwe vechidiki vanorarama neutachiwana weHIV AIDS vachishanda nesangano rakazvimirira reAfricaid zvandiri vakatanga chirongwa chekufamba mudzimba vachivakurudzira vamwe vavo vechidiki kuti vaongororwe ropa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vanoti zvinosuwisa kuti vamwe vezera rava vasi kukoshesa kuongororwa ropa vakati zvinoita kuti vechidiki vasaziva mamiriro eutano hwavo. Mumwe vechidiki anoshanda neAfricaid Mozhare Venga Haji anoti vakatanga chirongwa cheself-testing pamwe nekuti vechidiki vaongorora neropa mudzimba mushure mekuona kuti vechidiki vazhinji havana kusununguka kunoongororerwa ropa kuzvipatara kana nzvimbo dzinenge dziine veruzhinji.
Ya, zvandiri iri kubatsira vana vaitomboti maadolescents mamwe haafile free kuenda kunotestwa kuchipatara but sezvandiri vari kupinda mudzimba vachiita maself test izvi zviri kubatsira kuti mwana haana kuonekwa maybe anenge aenda kunotestwa ari muadolescent pange pane mumwe munhu anenge ari panenge achitestwawo ipapo saka zvaakubatsira kuti semakets achipinda achitesta vana mudzimba zvino batsira chaizvo kuti status yavo akatestwa nemuketi muketi achaita counseling naye achakwanisa kugamuchira zvaanenge achitawo zvaanenge awana musarudzo dzekuti atestwa HIV.
Mozhare Haji vakaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vechidiki vaongororwe ropa kuitira kuti vanowanikwa vaine utachiona vakurumidze kuiswa pamishonga uye kudzivirira kupararira kweutachiona.
Vana vechidiki vazema mira munhu akateswa anenge akutoziva kuti inini ndiri HIV positive, saka zvinenge zvakubatsirawo kuredusawo kuti either maybe kuspreada kweHIV kwacho kunenge kwakushoma ofishi vanenge vakutodzidziswa kuti unorarama uri sei muutachiona weHIV.
Mumwe wevechidiki anorarama neutachiona weHIV and AIDS Tanyaradzwa Vino anotiwo kuongororwa ropa kune vechidiki hakusi nyore. Vino anoti vechidiki vari kutambira chirongwa ichi apo vechidiki vanenge vachikurudzirana kuongororwa kweropa.
Kunoongororwa ropa hakusi nyore kune vana vechidiki nekuti vechidiki vakazhinji kachiona vanonyara kusvika pamakliniks vachiteswa, but unoona kuti kana uchinge wataura navo zvine chekuita neHIV havanobva vanzwa kuda, so vanoda kuti kana uchinge wataura navo they just need to be tested ipapo.
Imwe nyanzvi munyaya dzechirwere cheHIV and AIDS amai Rudo Alabhu vati zvakakosha kuti vechidiki vakurudzirane kutorwa ropa sezvo vari vezera rimwe chete.
Self-testing iri kuitiwa iyi nemaadolescents iri right nekuti vanenge vachitestana ivo pachavo vari maage group akafanana. Zvasiyana nekuti vechidiki vaende kuchipatara vasinotestirwa ivoko, nekuti vanenge vachivatesta vachinovanenge vachisvoda nekuti vanhu vakuru. Asi apa chirongwa chachona nemhaka yekuti chiri kuitwa nevo vechidiki vega vega, zvinowadzira vechidiki kuti vatestiwe vakawanda, zvichizoita kuti magoals aya ma-1990 aya abude zvakanaka, especially the first 90, nekuti nhamba yevana vechidiki vanenge vachitestwa inenge yakura. First 90 inokurudzira kuti munhu wose atestiwe azive status yake, kuitira kuti vaya vanenge vatesta HIV positive vatange mushonga ipapo ipapo.
Gwaro reongororo rakabuditswa neUNAIDS rinoratidza kuti kunyange hazvo ndufu dzine chekuita neHIV and AIDS dziri kuderera kubva mugore ra2005, vechidiki vari pakati pemakore 15 nemakore 24 vari kusaririra munyaya dzekuongororwa ropa nekuwana mishonga yeHIV and AIDS. Munguva shoma yapfuura, munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vakaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti zvirongwa zveHIV and AIDS zviumbwe nenzira dzinoita kuti vechidiki vasununguke kuwana zvirongwa izvi. Amai Alabhu vati chirongwa cheAfricaid zvandiri ndechimwe chechirongwa chinobatsira kuti vechidiki vasununguke kuwana zvirongwa zveHIV and AIDS. Zvichakadaro, vamwe vanorarama neutachiona weHIV and AIDS vanoti vave kushaya mapiritsa vanofanira kunwa pazuva. Zvinonzi vari kunzi vatenge mamwe mapiritsa vaimbowana pachena. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvautano Dr. David Parerenyatwa kuti tinzwe kuti chii chakonzera dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tomboenda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tiri kutarisa zviri kutaurwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri imo muno muAmerica panyaya yekuora kwezuva kuri kutarisirwa nhasi masikati.
Sarangu ndini mukanya Thomas Mafumo, ndiri kuona vanhu vese vari kufarira nekuora kuitika nezuva yongu. Ndozviitiko zvinoitika kana makarekare zvinotaurwa kunzi zuva rakamboora kukaitika rima rakanga rakakomba, saka inguva yacho ndokuratidza kuti kati kuna Mwari. Zvinhu izvozvizvi ndozvinoratidza kuti Mwari ariko ende Mwari ane masimba ake, zvinhu zvake zvaanoita. Tinoda kushamuka zvinotoonawo vazhinji vari kuzvifarira, saka tichangomukawo tichiona kuti tione kuti zvakamira sei.
Ndoiti pashingirai marangwanda togara kuPortland, Oregon, kunoko West Coast. Kunokuta kutoona eclipse totanga kunoko. Our family tinema tumagobo siyota tuma eclipse glasses and we can see kuti mwezi is already starting to come in front of the moon, but maybe just Bichana, just Kakona, so very exciting.
Vana vari kutambira seizva muri kuona mataura kuti mune vana venyu.
Vana vari kuti vakapfeka magogo zvavo and they are not they're really enjoying the experience. Right now it's just still early, but you can just see Kakona akachokaka akavharwa nemwedzi, so ano vari kufara nazvo here. Izvo zviti chiri pamba, but tapotobuda kuenda kupaka iri padhuze nepamba, and I think neko akaungana vanhu vakawanda koko.
Ini ndinonzi Eni Charuma. Muzuva rakati tiri kuona vanhu vakati wandei wandei vari kumhanya mhanya apo nepapo vachinotenga magirazi kuti vakwanise kuona kuora kweizuva. Ini zvangu sechizvarwa cheZimbabwe tiri muno munyika yeAmerica, isu sevanhu vari mishi yekunge tichigadzirawo kuenda kumabasa, kwanisa kuti ndinge ndichiona zvikwaira. Ndinochishuro chokuti kuora kwaro ndiri muno zvakangofanana here nekuora kwarakamboita ndiri muZimbabwe. Upa paine chishuo changu dei ndanga ndiine mukana wokuti ndinge ndichiona.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Munhau dzemitambo, tombokupai zvakabuda mumakunda neCastellaga Premier Soccer League. Umwe chikwata cheCapes United icho changa chiri mumukanwa mamupere chave kubvira moto. Mutorado wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Capes United yakoromora chikwata chengezi Platinum Stars kubva panhongonya yeCastellaga Premier Soccer League mushure mekudambura chikwata chekumhondorongezi ichi 3-0. Murairidzi wengezi Platinum Stars kana kuti madamburo Tondera Indiraya akatenda kuti vainge varohwa nezveusiku.
Mutambo wangu wakatiomera muzuva ranhasi. Chikwata cheCape United charagidza kutamba neshungu dzinodarika dzedu. Ndirangokorokotedza chikwata cheCape United nekutamba kwachaita muzuva ranhasi. Ndiwo machampions vatiragidza kuti kana usida kukunda zvikuru sei mumitambo yatiri kutamba iyoyi unofanira kunga uchishanda zvine simba.
Vamwe vari kufara nezvakaitika izvi vatsigiri veDynamos avo vakauya neuwandu hwavo kuzokuzirira maGreen Machine kuti arove madamburo kuitira kuti vasanyanyosiwa nemapoints akawanda nengezi iyo iri pamusoro peDynamos nemapoints mana. Asi muteveri wemurairidzi wemaGreen Machine Fungai Kwashi anoti vatambi vake havafaniri kukura musoro nezvakaitika izvi, achiti iye hondo ichiripo.
Ngatirambe zvakadaro, ngatisakure musoro, tisachinje hunhu nekuti takuhwina kana kuti tiri kuhwina. Pozi zvinoitika dzimwe nguva vanhu kana vanga vachihwina chihwina sereki vanokura musoro. Sandirongo tino vakomana rambai makashingirira, rambai muchidanana, asi musakure musoro nekuti resi yatiri kurwai yakareba.
Kukundwa kwakaitwa ngezi Platinum Stars kwavabvisa pamusoro petafura vachorerwa utungamiri neChicken Inn iyo yakashanya muHarare ndokurova Black Rhinos 1-0 nemugovera. Mimwe mitambo yakatambwa mukupera kwesvondo yakapera seizvi: Bulawayo City 1 Harare City 0, Yada 1 Chapungu 0, Shabani Mine 0 ZPC Kariba 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti mapiritsi anodiva nevanorarama neutachiwana weHIV AIDS ave kushomeka zvakanyanya munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti motarisa misoro yenhau zvakare. Mamwe magweta anoti amai Grace Mugabe vanogona kuendeswa kumatare muZimbabwe nemusikana vavanonzi vakarova kuSouth Africa kunyangwe paine zvimhingamupinyi zvakawanda. gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti kunetsana pakati peAir Zimbabwe neSouth African Airways hakusati kwanyatsopera. Chirongwa cheHarare Agricultural Show chinotanga nhasi muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.